zvare iro zeka izuva ratinokoshesa tese because kuti tisvike paindependence yatinayo iye zvino kuzvipira kwakaita vanhu ivava magamba edu akatsiyana saka tinobayeukawo zuva ranhasi tichiyeukawo basa ravakaita pasinongorenyika
kwemakore mazhinji vanhu vakawanda vanga vachiratidza kusafara nemasarudzirwo anoitwa magamba munofunga kuti izvi zvinokanganisa here magamba aya nezuva iri ratinofanira kuvarangarira
iya zvinokanganisa chimiro chemagamba pakuti pane vamwe vanhu vakarwa vaive vakuruwo pakurwa kwatakaita handizvireve kuti munhu wese anofanira unovigwa pairo zeka asi pane vashoma vakuru vakuru vacho vakafira nyika pane vamwe vasipo ipapa vaifanira kunge varipo kuzotiwo vamwe vakangoratidzikawo kunge vakangoratidza mazviso zvavo nguva diki diki mbva vachiitwa magamba ndopasemuenzaniso hamungatore munhu anenge bhodha gezi momuti gamba muchisiya vamwe vanhu vakuru vakuru vakarwira hondo chaizvo chaizvo kunyatsorwa nokuti kurwa hondo kwekubata pfuti muchisunungura nyika kwakasiyana nekunzi munhu akarwa hondo zvekurova vanhu kuti vavhotere musangano zvinhu zviviri zvakatosiyana saka munhu anenge bhodha gezi munhuvoti hiro asi pane vamwe vanhu vanotokodzera kuita magamba vasipo saka zvinopesanisa mafambiro anoita zvinhu ipapo
zvokuona kwenyu imimi munofunga kuti vanhu vanofungei nenyaya yeheroes day
vanhu vanoramba vachiri pembedza sezuva rekungoti magamba ese akati arwira akashinga kuita basa iri uyezve zvanga zvisiri nyore asi kungoti pakupera kwezuva vanhu vanozongoti ah tinongoyeuka magamba nyange vasipo vacho even varipo vacho nokuti kutongovaipo kuhiroseka kwacho dzimwe nguva mazuva ano zvaanenge zvaakutongoto ah zvinenge zvine mutauro mukati saka kunzi gamba zvirovoti kuwanikwa uri pachindima ichocho chekungonzi ndopacho pane magamba iye zvino nekuti zvasanganiswa vakanaka nevasina kunaka hauchaziva kuti mutano ndoupi
pane rimwe pepanhau muzimbabwe rakabudisa nyaya yekuti vamugabe vakatanga nyaya iyoyi yemahero neheroes eka vanoita sokuti vakaratidza kuti havangade kuenda kunoradzikwa paheroes eka munofungei nazvezvi
izvozvo zvinoratidza kuti munhu unenge waita zvinhu zvisingaenderani nezvaunenge uchimboparidza nokuti ndovakavakisa musha uyu vakatozvisiyirawo grave number 1 ndeyavo grave number 2 yanga iri yadzimai vavo Salim dzimai vekutanga saka ivo vozoti nhasi havadi kunovigwa kumusha wavakavakisa unovakire imba yavasingade kugara nokuti vakatodaro ivo varitoriwo vevanhu vainzi vacho ndomagamba makuru oranikwa vachiti hauchada kuita izvozvo tirikuti pane zvimwe zvinhu zvavakaita kapapo zvisinga vasiri kufarira kana kuti vari kuda kuedza kuratidza kuti havasi kuda kuti funeral yavo iitwe nemunhu wavasingafariri ndofunga ndezvavaroda kuedza kutaura asi hazviite paukuru hwavo nokuti ndovakavakisa musha uyu vanofanira kuvigwa ipapo